manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikumi 20 2024 makateerera ku Studio 7 nepenyuro nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndiri Blessing Zulu ndiri mu Washington DC mchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi
hapana chinonzi kwanzi vapoteri vapedza mari ikodzero dzemupoteri anenge aenda kunyika ipi neipi kuti awanikwa achichengetedzwa kuti apiwe kodzero dzinowanikwa dzevanhu anonzi mahuman rights
Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika dzepasi rose mukucherechedza zuva revapoteri America inoti gore Zimbabwe remwaka uno neunotevera richange rakadzikira nezvikamu makumi matanhatu kubva muzana nengo dzeCC dzomiswa pamberi pedare zvakare nhasi iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichauya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika dzepasi rose mukucherechedza zuva revapoteri reWorld Refugee Day hurumende ichivimbisa kuramba ichichengeta vapoteri vari munyika asi vazhinji vevapoteri ava vanoti kunyange hazvo vari kuwana rubatsiro pane zvakawanda zvavanoda kuitira kuti upenyu hwavo huve nani Mutoro wedu wenhau Tobias Mudzingwa uyo ari kutongogara refugee camp mudunhu reManicaland anotipa nyaya inotevera
Studio 7 yataura nevamwe vapoteri vari kugara pakamba iyi mumwe mupoteri amai Naomi Mbui vanobva kuDemocratic Republic of Congo DRC vati upenyu hwavo huri kuvaomera sezvo vari shirikadzi ine vana vatatu
Especially to a single mother, you are not allowed in the society like that much.
Mamwe madzimai anofunga kuti ndingangotora varume vavo. Naizvozvo vanondidzinga pane dzimwe ungano. Haisi nyore kuchengeta vana vatatu uri shirikadzi. Asi zvangu zvinozoita nani nekuti ndine kabasa kandakawana pakiriniki yenyu.
Mumwe mupoteri wechidiki akazvarwa nekukurira muZimbabwe uye ane sangano rinomirira kodzero dzevechidiki mutongogara refugee camp evidence akazimana havirimana anoti sesangano vari kuedza kubatsira vechidiki kuwana raramo iri nani.
So you find in terms of the education part we have these refugees that are also dealing with it the likes of
tinovapa ruzivo pamusoro pekukosha kwedzidzo uye kuzvichengetedza munyaya dzekuzvivaraidza tine mitambo yakati kuti yatinoita senzira yekuti vechidiki vasapindane nezvinogona kuvakuvadza kunge kutora zvinodhaka
Vachitaura pamhemberero dzaitwa patongogara refugee camp nasi, mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu, amai Messi Bima, vati kunyange kuwanira vapoteri zvikwanisiro riri dambudziko, Zimbabwe yakazvipira kuwanisa vapoteri upenyu hwakanaka.
Senyika yeZimbabwe ticharamba tichiwanisa mikana kuvapoteri yekuti vakwanise kuzviriritira vega. Tinozivawo kuti kubudirira kwemishando yavo kunobatsirawo upfumi hwenyika. Ndinoti kuvapoteri ngatishandei pamwe chete.
Hurumende inoti iri kuita muonera pamwe nemasangano akaita seWorld Food Program, United Nations High Commissioner for Refugees, pamwe nenyika dzakaita seCanada, Zambia neAmerica mukuchengeta vapoteri vari patongogara refugee camp. Mukuru wekamba iyi vaJohane Mhlanga vazivisawo kuti Zimbabwe yava kuwanisa vapoteri magwaro ekufambisa kana kuti refugee travel documents.
Several business enterprises have been established in the settlement caters of
pamusoro pemagwaro aya chikoro cheSt Michael's Secondary School chakazonyoreswa zviri pamutemo sekuvimbisa kwehurumende kuchitiwo tine mabhizimusi akawanda atekeshera nenyika.
Vapoteri vari patongo gara, vanoita mabasa akasiyana siyana anovapa chouviri, anosanganisira kusona, kurima nemvura yekudiridzira, kuruka, uyewo variko vane zvitoro zvinotengesa mbatya nechikafu. Asi variko vamwe vanoti, vapoteri vanowedzera kuremedza hurumende yenyika dzavanenge vari, sezvo vachida kuwaniswa zvakawanda zvinoita kuti vagare zvakanaka. Asi muongorori wenyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika uye vari mukuru wesangano Red African Cause Trust vaElton Ziki vati havawirirani nemaonero akadai.
Hapana chinonzi kwanzi vapoteri vapedza mari ikodzero dzemupoteri anenge aenda kunyika ipi neipi kuti awanikwa achichengetedzwa kuti apiwe kodzero dzinowanikwa dzevanhu anonzi mahuman rights ekuwana chikafu chokudya nedzimba dzokugara kana kuti shelter.
Nyanzvi inoongorora kudyidzana kwenyika dzepasi rese uye vari mudzidzisi pachikoro chebhindura University of Science Education Dr. David Makwerere vati zvizhinji zvinogona kuitwa mukubatsira vapoteri vari muZimbabwe kuitira kuti vakwanise kuzviriritira.
Zvimwe zvacho zvingangoitwa zvinosanganisira kuvadzidzisa mabasa emaoko kuti vagone kuzvishandira vachizviraramira kuti pada zvimwe zvichizoita kana vadzoka kunzvimbo dzavo kana kuti vaenda vachinogara kudzimwe nzvimbo. Vanenge vachizokwanisa kuzvishandirawo mabasa ivava vachizviriritira vachiwana chouviri vasina kumirira kuti vachazongopiwa.
Zimbabwe ndeimwe yenyika dzepasi rese yakaisa runyoro rwayo kuchitsidzo chekuchengetedza vapoteri kana kuti International Refugee Law, uye pari zvino munyika mune vapoteri vanogona kusvika zviuru makumi maviri nezvitatu. Asi patongogara refugee camp pane vapoteri vanodarika zviuru gumi nezvishanu. Pavapoteri ava vazhinji vavo vanobva kuDemocratic Republic of Congo uko kunogara kuine hondo, vamwe vanobvawo kuMozambique, Burundi neRwanda. Nemberero dzegore rino dzaitwa paspedingi ndira rekubatirana pamwe nevapoteri uye dzaitwa vanhu vachifadzwa nenzira dzakasiyana siyana. Ndakamirira Studio 7 patongogara refugee camp kuChipinge, ndini Tobias Mudzingwa.
Tichiri panyaya yevapoteri iyi, vapoteri vanosvika mazana maviri nemakumi masere nevapfumbamwe vari paDukwi Refugee Camp kuBotswana, kusanganisira gumi nevashanu vanofungidzirwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe, vari muurongwa hwekunogariswa patsva kune dzimwe nyika vachibviswa pakamba iyi. Mutoreri wenhau Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vapoteri ava vamwe vacho vanobva kuSomalia, Democratic Republic of Congo kana kuti DRC, Uganda, Rwanda nedzimwe nyika, vari kutarisirwa kuendeswa kunyika dzakaita seUnited States of America, Canada neAustralia kuitira kuti vanogara ikoko vari muupoteri. Vachitaura pazuva rekucherechedzwa kwezuva revapoteri reWorld Refugee Day pamuzinda weDukwi Refugee Camp muBotswana nhasi, gurukota rinoona nezvemutemo munyika iyi vamachana Ronald Chamukuni vati vapoteri ava vava pedyo nekunogariswa patsva kunyika dzakavatambira sevapoteri.
Tinovimba kuti mumwedzi unouya uyu 289 vanhu vanenge vawana mhinduro yakasimba kunhamo yavo.
Vanoona nezvekuchengetedzwa kwevapoteri musangano reUnited Nations High Commission for Refugees UNHCR kuchamhembe kuAfrica vamadhodha Nasha vati zvinonzwisa tsitsi kuti kurwisana kuri kuenderera mberi munyika dzemuAfrica, kunyange hazvo matambudziko ekare asati awanirwa minduro.
Urombo uye mugore rapfuura kunetsana kutsva kwakamuka uyezve zvinoramba zvisina kugadziriswa.
Vanasha vapa muenzaniso wehondo iri kuenderera mberi kuDRC vachiti nyika dzakafanira kutsvaga dzimwe nzira kugadzirisa makakatanwa kwete hondo nemhirizhonga. Vatenda hurumende yeBotswana nekushanda pamwe chete nesangano ravo mukuona kuti vapoteri vari paDukwi vowanirwa rubatsiro rwavanoda.
We must congratulate the Ministry of Justice. Refugees need.
Zvinochena nedanho ratorwa nehurumende yeBotswana rekugadza vapoteri patsva kunyika dzakagadzikana, nekuti vapoteri vanodawo chikamu chenharaunda kwete kungogara vakavharirwa mukamba.
Asi vakambogara muupoteri pamuzinda weDukwi vasati vadzoserwa kumusha nechisimba muna 2021 waWeston Chibi vaudza Studio 7 parunare vari kwaMutare kuti vachazotenda kana urongwa kuendesa vapoteri ava kune dzimwe nyika waiita.
The settlement zaka vapo, zika pfura, tichona wangu vachienda, mazimbabu wenzi wachingo puro misu kwa pasi na azwa ibuda. Saka tizi hivi pango zinu zwa chinja azwa wano gona kuenda. Bati wangu vagarisa mdukwi, wangu echamari zangu zandino ziwa, wandaka wana wawaripo, ndaka wasiwa wawaripo, tichizo, itaripa tiri yeti kuenda kuzimbabwe.
Vachibi, avo vano zikano waneri kuti wasu, waendere ramberi vachita zubatiri kuti vapoteri wano gazwa patwa kumiru kumakungwa, mushure mekutora nguwa kareba pasina chawa ita padukui refugee camp.
Inya ino siri saa kutimuna wano shikari mkomana. Wozonzi wa kuchagigwa third country wa mdara. Saka na waa kuenda o, wano nguenda ono pisa upe nyivari koko. Wazisi na punduto mkatungo penyu wawo.
Taedza kutaura nezizwa kwanza Zimbabwe izo zinofungidzirwa kuti zvingasvika makumi maviri chete zvakasara pamuzinda uyu. Asi zvaramba kutaura nesu zvichiti hazvibvumidzwi kutaura nevatori venhau. Asi Studio 7 inoruzivo kuti pane zvizvarwa zvezimbabwe zvakamirira kuendeswa kucanada mushure mekunge zvatsika madziro paidzoserwa vapoteri ava kuzimbabwe. Studio 7 anawo zvakare kukwanisa kutaura nemumiri wezimbabwe mubotswana vabati raichemukono weshuro sezvo vanga vachinzi havapo muofisi kusvika taenda pamhepo. Hapo zvizvarwa zvezimbabwe zviri kuyaura zviri muupoteri kudzimwe nyika. Zimbabwe nasi yambatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva revapoteri pasi rose muurongwa waitirwa kutongogara refugee camp kumanikaland. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Bazi rinoona nezvekurima muAmerica reUnited States Department of Agriculture rinoti gohwo rechibage mwaka wa 2024 na25 uri kutarisirwa kudzika nezvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana kuti 60% muZimbabwe nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti El Nino. Zimbabwe yave kutarisirwa kutenga chibage matani miriyoni imwe chete kubva kune dzimwe nyika. Asi nekuda kwekuti kwainombotenga chibage kwakaita sekuZambia, South Africa neMalawi hakunawo chibage yave kutarisirwa kutenga kubva kumiri kwemakungwa. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakatoisa chikumbiro chemari inodarika mabhiriyoni matatu kana kuti $3.3 billion yekuti vekunze vabatsirewo Zimbabwe nekutenga chikafu. Asi kuwana rubatsiro kunonzi nevanopa rubatsiro veWFP kuchanetsa sezvo munyika dzakawanda pasi rino muine hondo kuchidiwawo rubatsiro rwakanyanya. Gore rino sangano reWFP rinoti vanhu mamiriyoni mazana matatu kana kuti 309 million vanoda rubatsiro rwechikafu munyika makumi manomwe nembiri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata imwe hurudza inorima iri kumacheke vaAustin Majahanjani.
Shuwa gore rino zvakamira pakaipa patoti manya mamire nerongo yekuti nzara yapinda mudura dzera mwaka uno praka zvakonzera kuti chibage chinji kana mbeswa zhinji dzinge dzakatsva drought reEl Nino.
Saka varimi muchiona imi vari kubatana nei, tinoziva vanenge vaine zvipfuwo vashandi neivo mhuri dzavo vari kupona sei munguva inoyi?
Ndingataure ndichiti iko zvino mai vatsva dumbu mwana atsva dumbu zviripo mumagariro edu emumapurazi magariro edu emunyika yese sezvo tichipona nekurima. Nenyaya yenzara zvaita kuti vanhu vachiparapatika kutsvaga. Pane vashomawo vane madiridhiro vakawana ndiwo pachiri mbopota vanhu vachiparapara kuzasi kwepoto koko kuchiri kuwanikwa pano neapo.
Zvino zvachinonzi hachiko chinokwana, chiri kubvepi chiri kubatsira varimi zvipfuwo nechekudya chesadza?
Ndinoda kutendawo kuti yes chokwadi. Tinopota taichipota tichienda kuvavakidzani vedu vekuZambia, vavakidzani vedu vekuSouth Africa. Pasi nenyaya yeEl Nino kuZambia kwachona vari kutowanikawo vachidora kuimportawo, ari kuti chavo hachina kukwana. KuSouth Africawo vakashoterwawo, zvaita kuti pari zvino titarise mamwe mativi sekunyika dzakaita sake vana Russia, Argentina, nyika vana Brazil.
Asi kugara nekugara iye murimi mungamubatsira nenzira dzipi?
Kuridziro yanga torapo ndeyekuda kuti wanitinyanyotarisa kuti tiite madi ndiro munzvimbo dzese dzekurima. Tu kuti tiwane beswa anonzi ma short season varieties akuti vanhu vawane kurima. Iri kuita yavanoti water harvesting kuita madhamu atochengetera mvura kana mvura yanaya kuti vaone kudiridzira mbeswa dzakupa zvipfuwo zvavo.
Imwe hurudza yekumacheke vaAustin Mahajanjani vange vari parunare kumacheke naIvan Zimiga weStudio 7. Mutungamiri wechimwe chikwata cheCitizens Coalition for Change vaJameson Timber nedzimwe nhengo dzebato ravo makumi masere vadzoserwa mutirongo nhasi sezvo nyaya yavo yekuti vopiwa here kana kuti kwete mukana wekubhadhara mari yechibatiso yanzi ichaenderera mberi ichinzwikwa mangwana nenguva dza11 mangwanani. Vachujisi vehurumende vari kupikisa kuti vanhu ava vaburitswe muturongo uye vanoti vachadaidza zvimwe zvapupu zviviri mangwana. Asi Major Street ari kunzwa nyaya iyi arasa chikumbiro chekuti nyaya iyi iraswe sezvo vanhu ava vakanonoka kuendeswa kudare zvinonzi nemagweta avo kutyora bumbiro remitemo. Asi nhasi paburitswa mwanakomana wavatimba anonzi Sean achipuwa mukana wekubvisa zana remadhora kuti atongwe achibva kumba. Gweta rake rati ainge aenda kunopa baba vake chipo pazuva ravana baba kana kuti Father's Day achibva angokumbwawo nemapurisa. Zvichakadaro Zimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZEC inoti iri kuda kusunga nhengo dzezanupf vamike Chimombe navamoses Mpofu nemhosva dzekuba mari inosvika mamiriyoni makumi mana kana kuti $40 million kubva kuhomwe yemutungamiri wenyika yekutengera vanhu mbudzi kana kuti presidential goat scheme. Vaviri ava vanonzi vakapiwa mari nebazi rezvemari vakatenga havo dzimba nezvikakarara zvemotokari. Hatina kukwanisa kubata vachimombe navampofu kuti tinzwe divi ravo. Mutori wenhau weStudio 7 akashaya Sondorino Lucy Yasini aimboshandisawo zita rekuti Mavis Gama ari kutarisirwa kuradzikwa muHarare mangwana kuGlen Forest. Mukuziya nezvekuradzika kwake, Marvelous Mhlanganyauye weStudio 7 abata hanzvadzi yake vaJohn Yasini.
Manhero anotinenge tine service kuMoonlight TV kuHerbert Tepo kuHarare. Ichazotanga hayo kuma 66 nekutamirira mwana anobva kuUK. Kusvika kwake chero akangokurumidza anopane pane mota yakamirira yomutorawo ngouya kuno kutotanga sevhisi. Kubva ipapo tobuda papala tichienda kumba kubudiriro 5. After that panenge pane sevhisi ichabata na Pastor Dutch.
Kurongwa hwekuradzikwa kwake hwakamira sei pari zvino?
Ne Friday totanga na 7 a.m. panenge pane breakfast. After that ma speeches that includes masawira, my neighbors, my friends, including my workmates, and we have a speaker from embassy as well as from the family. Vanomirira baba, mai, tete, sekuru, mwana mzuguru, etc. Then by 12 p.m. hopefully tete ne church service ne body viewing. After body viewing, the issue should be around 12:30. We depart from Budiriro Tienda to Glen Forest, uko kwa chicha muika. Hopefully na mayor waninga waripo, wati watisha pa mkano kupao speech. Apeza ipapo, wa Pastor Dutch, wajaita a vote of thanks.
Va John Yasini, ihanzvadzi yemutori wedwenhau uyo akashaya Lucy Yasini vanga vachitaura vari parunare naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7 vari muHarare. Iko ipapo zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeSomalia iri kukumbira mauto anochengetedza runyararo emuAfrica ari pasi peAfrican Union kuti awedzere nguva yekushanda munyika iyi, sezvo hurumende iri kutyira kuti inogona kupedigurwa nevanopfurikidza mwero veAl-Shabaab. Mauto eAfrican Union Transition Mission in Somalia ari kutarisirwa kubuda munyika iyi musi wa 31 zvita. Asi izvi zviri kuuya panguva iyo chikwata cheAl-Shabaab chave kusimbisa urongwa hwekurwisa hurumende nekutora mamwe matunhu. Mauto eIsrael nhasi manheru abomba pakati pedunhu reGaza uye akarwisawo mudhorobha reRafa akauraya vanhu vatatu nekukuvadza vane chitsama. Hondo yakatanga muna gumiguru gore rapera uye iri kuenderera mberi sezvo nhaurirano dziri kutungamirirwa neAmerica nedzimwe nyika dzatadza kuunza kuwirirana pakati peIsrael nechikwata cheHamas. Masangano anorwira kodzero dzevanhu pasi rose anoti reAmnesty International, reSouthern Defenders neHuman Rights Watch ari kushora zvikuru kusungwa nekuitwa kafira mberi kwemutungamiriri wechimwe chikwata cheTCCC vaJameson Timber nevamwe vechidiki vebato ravo. Kunyangwe vamwe vevasungwa ava vari kuuya kudare vakatyoka makumbo, vebato reZANU-PF vari kuramba kuti vakarohwa nemapurisa vari muusungwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaTim Muringai vari muno muAmerica pamwe navaSnowball Tongogara vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yevechidiki yebato reZANU-PF. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMuringai.
Nyaya iri kunetsa kuZimbabwe ndeyekuti hapana yatinoti iyo rule of law and kunenge kune selective justice. Nokuti kusangana kwakaita vaTimba kana pavakasangana mayouth aya vairongowo zvinhu zvavo zvisinei neutongi hwenyika kana kuita zvemhirizhonga kana chii. Tinoona isusu kuti mapostoriwo anombosanganawo panzvimbo dzakasiyana siyana paka anamboona achinzi asungwa nokuti vanenge vachirerekerawo kubato reZANU. Saka iyo nyaya yekungosungira vanhu kuti vapractisa kodzero yavo ndione zvichimira zvakanaka. Ndiri kuona kunge kuri kukanganiswa mutemo, but tinongoziva kuti rimweni rezuva zvinhu zvichachinja.
Vatongogara, nyaya yekuti vechidiki vari kunzi vakasungwa vaungana vari pamba pemumwe womunhu iri private property munoti?
Chekutanga ndechekuti mapurisa edu eZimbabwe Republic of Police vanopiwa masimba emitemo yedu yenyika kuchengetedza runyararo munyika muno. So wakaona pane vanhu vaungana pane fungidziro yekuti pari kuda kutyorwa mutemo wenyika yatingati vada kukonzesa violence vane kodzero yekusunga vanhu ivavo. And mukomadzonga ndoda kukudzai kuti our security system ine maziso, ine nzeve. Vanhu ava vakagara vachitaura zvematongerwo enyika vachida kuedza kukonzesa mhirizhonga vane agenda yavo. Even mukatata maWhatsApp groups tiri kuona mameseji avo ari kufamba kuti sadhaki zvayasvika izvi. Saka vaakutoungana kuti vangazokonzesa semhirizhonga kachaitwa musangano mukuru wesadhaki muno muZimbabwe. But ino hazvindishamisi nokuti ndo zvagara riri basa reopposition redu.
VaMuringai, nyaya mainzwa yataurwa navatongogara anzi pane urongwa hwekuda kukanganisa kana kusvibisa nyika.
Ndinotenda mukoma wangu ataura chokwadi, hanzi vaifungira kuti pachaitika mhirizhonga. Saka hatingarane nyika nemafungiro anoita munhu kuti ndofunga ndozvichaitika izvi, ndofunga. Aiwa, hapana mhosva yakaparwa, hapana mhirizhonga yakaitika. Saka mapurisa in the first place vakakanganisa kuenda paprivate property kunopinda vasina mvumo. Vanhu vaizviitira zvinhu zvavo murunyararo pasina kana mhirizhonga. And kana tichinzi kuassembla kwemademonstrations tinoziva kuti isusu sepatatiri kutriple c tichiita zvetriple c kwaiaplyiwa tichinyatsoaplya tichiziva kuti mutemo unofamba sei tinoziva kuti vasimba igweta rinoziva kuti zvinhu zvinofamba sei munyika and whatever saka private meeting is a private meeting
vatongogara sei vanhu vari kurambiswa kunge vachicherechedza kana kushandisa kodzero dzavo dzavanopiwa nebumbe remutemo kuungana vasingaita mhirizhonga
mukoma jenga vanhukutaura kwatukira kune vanhu vakatoungana ende hakuna mapurisa asi kumbovadzidzisa kwavari izvozvi ukazoona mapurisa osvika achikusunga anenge atopika intelligence kuti pane kuungana kusina kunaka ndo zvakangoitika panyaya yeopposition
vamuringai tiri kunzwa vanhu vari muusungwa vari kuti vakashungurudzwa nemapurisa vamwe vachiti vakatosvika pautyoka makumbo munoti nechiitiko ichi
ndo zvandikutaura izvozvo kuti hatidi kutonga nyika nekufungidzira kuti kuchaitwa zvakati kana kutocha vanhu nekuti vane different ideology kana kufunga kwedu tese tinokodzero semazimbabwe kugara zvakanaka nekuwirirana apa mapurisa akauya akarova vanhu vasina kana chavapara handiti makati tiri vanhu vamwe here mukati mahwina election chamuri kurwira vanhu chii
vatongogara vanhu vari kuti vakashungurudzwa vari mumaoko emapurisa vamwe vari kuti vakatosvika pakutyoka makumbo
ndomugariro weopposition yedu kuti pese pavanotora mutemo vanobva vacreata madrama vobva vanepata zobatwa zvisiwo nemapurisa kune vamwe vanenge vachitozvifunga kuti ndo zvakaitika asi hapana kana umbowo uripo kuti vakashungurudzwa nemapurisa asi kana vakashungurudzwa mapurisa vanokwanisa kuenda kumatare dzimhosva vachiti aisi takashungurudzwa nemapurisa asi tinobhiriva kuti aya manyepo eopposition semagariro avanongoita nenyaya yekuti sao chiripo kungoda kungosvibisa hurumende yavamunangagwa yekutonga havasi kubati vamunangagwa vatore chiyamini yesadhaki asi izvi hazvizomisa vamunangagwa kutora chigaro chavo
avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanup f vasinobo tongogara vari parunare muharare manzwawo kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatim muringai vari parunare kuohio muno muamerica hurukuro iyi yanga ichikokerwa najonga kandemiri westudio 7 yave nguva yenyu vateereri kuzvitaurira mega zvamunofunga
pastudio 7 apo muri sei zvenyu hatirinanewo hei hatirokungotaurawo nenhau iyeyi yekwamusoro vapurezidendi wedu yavo hei hazvakaipa zvakaoma tiri kufawo nenzara hatina chokuita mabasa hatina kuti vanomboonawo rezvinoita mamwe mapurezidendi vedzimwe nyika handisi kuona kuti vanombozvionawo here izvi vari kungovharwa navana ramaposa zvinzi musasangana ivo vachitosangana nevarungu asi kuti vati aiwa musapa nyika vanachamisa nokuti vanodyidzana nevarungu vamunangagwa ngavarege zvekutonga vazvikonewa
makasimba here ana mukoma jonga navamwe vese pastudio 7 blessing zuru mukutaura neabraham chipembere zviri kuitika muzimbabwe kaizvi mhuri yezimbabwe ngatingwarei makaona zviri kuita mapurisa izvi hazvina tsarukano kuti ti mapurisa vari kuziva zvavari kuita
saka kana vamwe vedu vachirohwa vachikwadzwa vachitorwa makumbo isi vana vezimbabwe takatarisa
ko dai uriwe waitirwa izvozvo wainzwa sei saka mhuri yezimbabwe pese panotongwa nyaya dzakadai so tinofanira kuenda neuwandu hwedu kumatare dzimhosva ikoko
hello vashamarari vestudio 7 kuita sendawa nenews nhau dzenyu panhamba dzangu idzo
halo apo pastudio 7 apo makadiko vateereri tinonzwa kurwadziwa nevhidhiyo irikutendererapo irikutendererapo yambuya varohwapo mugoti avo vachichemavo hashuwa hei pakaipa utongo wezanup vo umbimbi ndogahuwa husati kurayira vabereki chokwadi
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera kana muchida kutaurawo zvamunofunga tumirai mashoko pawhatsapp nhamba dzedu dzinoti +1 202 465 0318 musakangano kuteerera chirongwa chedu che Live Talk Women's Roundtable na 8 PM apo tikutarisanya vapoteri uye kurangarira mutori wenhau Studio 7 akatisiya Lucy Yasini. Tasvika kumagume echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC tokusiyai mina taboka munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku vi.